Chekwata chemuZimbabwe ichi chichatamba neAFC Jarafu yekuSenegal. Zvitevera mubatanidzwa yezvikwata makumi matatu nezviviri zvasara mumakwikwi eCAF Confederation Cup yaitwa nhasi masikati. FC Platinum ikakunda Jarafu mumitambo miviri inobudirira kupinda mumagungano emakundano aya. Umo munopiwa mari yakawanda kuzvikwata zvinokunda. Muteveri wechikwata ichi vaPeter Musindo vanoti mukana wekusvika munharaunda yemari zhinji uripo muchikwata chavo. FC Platinum ndiyo imwe zvikwata gumi nezvitanhatu zvakabuda muCAF Champions League kudzika pasi muCAF Confederation Cup sezvakatarwa nevanotungamira nhabvu muAfrica veCAF ava. Mumwe muteveri wechikwata ichi muzvare Filipa Mugwazo vanoti mukombe weCAF Confederation Cup ndewavo sezvo muConfederation Cup umu musina kunyanyooma semuCAF Champions League.
Makundano aya eConfederation Cup aya haana kunyanyooma, handi kuona tichikunda ini. Tichikafananidze neChampions League iyo iyo yanga yakaoma. Apa ndotoona kana mukombe wacho chitotora.
FC Platinum yakabuda muCAF Champions League nechitatu yarohwa 4-1 mumitambo miviri neSimba Stars yekuTanzania. Makore maviri apfuura FC Platinum yanga ichisvika mumagungano eCAF Champions League makwikwi akasvikwa mufinari neDynamos muna 1998. Zvimwe zvikwata zvekuchamhembe kweAfrica zvichiri muCAF Confederation Cup iOrlando Pirates neBloemfontein Celtic dzekuSouth Africa, Young Buffaloes yekuEswatini pamwe neJwaneng Galaxy yekuBotswana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.